Levels Production.
Give me the fire. Give me the fire. Four, four. It's gotta be a lot in. Tanganyika takapinda nepakaoma vamwe vachitimchaona asi tiri kufara chaizvo vamwe vakambofambisa makuwa vachitoti tichasuwa asi tiri kungofara chaizvo zuva rinondipa motivation pandinomuka mangwanani nichiona sunshine nidong I'm pray give thanks to the most high before me open up my eyes mari ndimi muri kufaka pressure tiri kuvapa pressure tiri kuvapa pressure nezita rajesu inotadza neng bambi yakakesa tiri kuvapa pressure tiri kuvapa pressure nezita rajesu inotadza neng bambi yakakesa
ndandisina pilo time taka iza tripa rege ndiri mukepa zangu ndine shena puda pedu tiri airi ndina chenche all the ladies atimisa hanzi makajena mwari asi wepa 10 pako atoju kuti 2024 imeda nasi ndini zveka echara zvandaya changobvakana basa ndapedza enda nditerere one matifangu esa ndikendenge cause ndakaprovwa kutestwa pana rikumecha kana uchida pecha ndouya ndopasa ise ndiri kuvapa pressure ndiri kuvapa pressure nezita rajesu inotadza nengwambi yakageza ndiri kuvapa pressure ndiri kuvapa pressure inotadza nengwambi yakagesa
ndiri kushandisa mchero maaccounts ari well up me no stress status ya chinja Aladdin manga takakwesha parikushanda kesha